Waikwazi, mwuriye Zimbabwe, ndino mkamchirai mchirongo chedu chewe chidiki. Chandino kupakurai, sundoreka reka, ini ndini maikove. Nasi mchirongo, tine hurukuro na mzware Beatrice Savage, vesanganore Roots. Sangano iri, rine chirongo chekubatira vanhu munyika. Panguva iyo, nyika iri pakati pechirongo che lockdown, pamusoro pechirwere che coronavirus. Mzvare Beatrice Savage ndiro mugamuchira mushongo chedu cheve chidiki zviri kufamba here sesongo?
Ndiri right, zviri pane kuma manje.
Aiwa, tiri nani. Ngati mbobatai nyaya yezvechirongwa chenyu sesangano reRoots. Mungatudzawo zvizhinji here pamusoro pezvechirongwa chamuinacho izvezvi?
Ndinotenda, chirongwa chatiri kuita isu seRoots ndechekuti tibatsire vanhu vari mumacommunities matinoshandira vari kuafektwa necoronavirus, nekuti iye zvino takapiwa kuti tinge tiri mudzimba tisafamba-famba for 21 days asi toziva kuti pa-21 days idzodzo pane varwere vedu, pane vatana vakwegura, pane vechidiki, pane vakaremara vanoafektwa nekunzi vagare mumba 21 days idzi, nokuti ivo vanowana raramo yavo pakuenda kumabasa ano emaoko avanoenda mazuva everyday. Kugara kwavakaita mumba yezvino, vamwe vacho vakapinda pakangotaurwa chirongwa ichochi kunzi chaakunzi vanhu tigare mumba 21 days. Pane vamwe kuti vakanga vasina mari yekuti vafanotsvakawo chiuviri chekuti pa-21 days zvavabatsirikane. Saka ndivo vatiri kufamba tichibatsira kuti iye zvino takaenda kubhindura tikabatsira vakakwegura, vamwe kuguva takabatsira vane vazukuru 7. Vazukuru ava pavatatu vacho vanorarama neutachiona weHIV and tinongoziva kuti kana munhu ane utachiona weHIV ari pamapirisi ake anofanira kunge achidya zvakanaka zvinoita kuti muviri wake unge wakavakikana. Ndivo vamwe vanhu vatiri kubatsira ivavo.
Mambobata nyaya yelockdown apo vanhu havasi kungobvumidzwa kufamba-famba munyika unless vari pakati penhengo dzedze vanhu vanonzi maessential services. Imi sesangano, chirongwa chenyu muri chifambisa sei? Mune vanhu vamuri kushanda navo here?
Hongu, chirongwa chedu isu tiri kufamba takabatana neiyoyo department yesocial services. Ndivo vari kutotibatsira kuti tizive munharaunda dzavanoshandira nemacase worker anonzi masisita dlini vanenge vari munharaunda munogara vanhu imomo. Ndivo vanotoziva kuti pamusha uyu panogara vanhu vakadai vane dambudziko rakati. Vazhinji vamwe vatakabatsira vari kurarama nedenda akasiyana-siyana, vamwe vane madiabetes, vamwewo vari kurarama neutachiona hweHIV vakasiyana-siyana. Saka tiri kubatsirwa kuti tinyatsoenda pacho pekuti patinosvika munhu anenge ane dambudziko chairo rekuti anonzwa kuti ndabatsirika.
Mzvare Savage, sangano renyu reRoots rine chinangwa chekusimudzira vanhukadzi munyika. Chii chakaita kuti musarudze kushanda nemunhu wese, munhurume kana munhukadzi?
Tichitanga kuita basa iri, takaona kuti madzimai nekuda kweizvozvi zvecoronavirus, even izvozvi zvelockdown zvaitika, vaakuita yatingati increased burden. Patakatanga takatanga tichingonoti tibatsire madzimai, basa ravakubata ringe rinoti rerukei. Patitazopinda mumacommunity munharaunda ndokuona vanhu vakasiyana-siyana vakwegura, ivavo vana baba sevanda paimwe enzaniso wekuti vakanga vari pauche, havana munhu waanogara naye, mudzimai wavo akashaya. Saka havana munhu anovabatsira panguva ino yelockdown. Ndivo vamwe vatiri takabvita kutiti batsiro yedu yakanakana nemadzimai zvizhinji, asi tikawana vamwe vane dambudziko rakanyanyisa-nyanyisa rinoda rubatso ratingavasiyi.
Aiwa, takunzwai zvakanaka Mzvare Beatrice Savage, tinotenda zvikurusa nekutura nguva kuva nesu pachirongwa chedu.
Tinotenda mukoma mai.
Mure Zimbabwe, tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Tine urombo kuti hatikwanisi kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu nepamusana pechirwere checoronavirus. Zvisinei, ngatisanganei pachirongwa The Connection, muineni Mike Hove nemusi wechipiri. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepainstagram at BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Anokuonekai nemufaro, ndine wenyu Mike Hove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.